manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu mbudzi 29/2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoona sekuti pama priorities ese aripo izvinezvi dai nyaya energy iriyo yaiswa pamusoro because inobata kuhealth, inobata kueducation zvakuvhiringidza mararamiro ari kuita vanhu.
Mumabhizimusi mave nekugeda-geda kwemeno nenyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi.
Masopiyo anje chukwadi, asimima miri azaita kwa chini kusuma dikiti woda, asubu kwa ita kugadirika kambu kikoredi ya changaru.
Guru kotaroshe mkati menyika ya South Africa, Valion Shreba, vanowedzera nerimwe gore upenyu wa magwaro eZimbabwe exemption permit. Zimseki inoti zvakabuda mubvunzo dze grade 7 zvave kukwanisa kuonekwa nevadzidzi kutanga nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Apo vemabhizimusi neveruzhinji vari kuchema-chema kuti kudzimwa-dzimwa kwemagetsi munyika kwave kukanganisa upfumi nemararamiro avo. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vanoti kunyanga hazvo vachitarisira kuti uwandu hwemagetsi huchakwira nezvikamu gumi nechimwe kubva muzana gore rinouya kushomeka kwemagetsi kucharamba kuripo kusvika muna 2030. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura bhajeti regore rinouya nezuro vanxube vakabvuma kuti nyika ine dambudziko remagetsi izvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika muzvina bhizimisi uye vakambove mutungamiri wesangano reconfederation of zimbabwe industries vakalisto jokonya vati kubvuma kwavanxube kuti pane dambudziko asi pasina matanho akajeka ekugadzirisa dambudziko iri hazvibatsiri
mamejazi akataurwa na minister ekuti vanozvionawo kuti magetsi anodiwa
Mamwe matano akataurwa navanxube anosanganisira kukurudzira makambani kuti avake zvigayo zvavo zvemagetsi uye vakati makambani anoita izvi haabhadhare mutero pamishina yekuita izvi yaanotenga nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reconfederation of zimbabwe retailers vatapiwa marimo vaudza studio 7 kuti iri danho rakanaka kunyange hazvo vaitarisira kuti paitwe zvakawanda kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemagetsi
izvi zvichawanikwa zvichachengetedza mari dzakawanda idzo dzichave dzichazoiswa kumaprojects emagetsi ari ndinofunga kuti ndicho chinhu chakakosha chichanyanyobatsiridza kuvandudzika kwekushayikwa kwemagetsi munyika yedu
vaendera mberi vachiti vanotarisira kuti dambudziko remagetsi rinogona kupera nekukasika kana mvura ikanaya yakawanda sezvo nyika ichiwanawo magetsi kubva kumvura gurukota rezvemhando dzemoto vaedgar moyo vakazivisa paramende svondo rapfuura kuti gwenya repacaribba south iro rinogaya 1050 megawatts kana richishanda zvakanaka riri kugaya 100 megawatts chete pazuva nekuda kwekushomeka kwemvura vakatiwo zviteshi zvemagetsi pawange 7 newange 8 zviri kuburitsa 640 megawatts chete pazuva vakati izvi zvave kuita kuti nzvimbo zhinji munyika dziwane magetsi kwemaawa mashoma kana kutoshaya magetsi zuva rese sezvo nyika ichida 2000 megawatts kana kudarika pazuva. Nengo inoshanda nesangano reWedza Residence Development Trust vaGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuti hurumende ikoshese nyaya dzemagetsi pabudget ra2025 nekuti zviri pachena kuti ZESA iri kutadza kuita basa rayo nepamusana pekushaya mari.
Ndinoona sekutoti pamapriorities ese aripo izvinezvi dai nyaya yeenergy iriyo yaiswa pamusoro, because inobata kuhealth, inobata kueducation, zvakuvhiringidza mararamiro ari kuita vanhu.
Sangano rinomirira mabhizimisi reZimbabwe National Chamber of Commerce svondo rapfuura rakati rinotyira kuti imwe kambani yekuChina yakagadzirisa zviteshe zvemagetsi pawange 7 newange 8 inogona kudzima magwenya aya sezvo ZESA iri kutadza kubhadhara chikwereti chainayo kukambani iyi. ZESA inonzi ine chikwereti chemadhora ekuAmerica mabhiriyoni maviri kukambani iyi nemamwe icho yave kutadza kubhadhara. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZESA, asi mumwe mukuru mukambani iyi akataura akamirira mukuru weZESA vaSidin Gata vaEliab Chikwenere vakaudza paramende nguva pfupi yapfuura kuti ZESA yave kutadza kubhadhara zvikwereti zvayo nekuti iri kuwana mari shoma. Vakati ZESA iri kuwana $55 million mwedzi wega wega, iyo ichifanira kubhadhara chikwereti che$36 million pamwe nekuzosara nemari yekushandisa. Asi vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi zvemari vamasimba John Manyanya vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeuori ndidzo dziri kuita kuti ZESA itadze kuita basa rayo nemazvo.
Pesera taamudambudziko rekuti tikuramba chingopinda muzvikwereti nokuti vanhu vatakapa zvinhu zvedu kuti vatungamire mapublic sector enterprise yana ZESA nemamwe mastate agencies havagoni kuita basa ravo nokuti havana management ethic iri clear. Tichangoramba tiri nyika ichangoramba ichitsvaga zvikwereti tichinyura muzvikwereti nokuti titungamirwa nenyanya dzisingagoni kusenzesa.
Nyanzvi dzinotiwo dambudziko remagetsi rakura munyika nekuti pave nenguva pasina kuvakwa magwenya matsva emagetsi uye mazhinji acho aripo asakara. Zimbabwe inowana magetsi ayo akawanda kubva kumarasha kuwange nemumvura kubva kukariba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Gorokotaro zvemukati menyika yeSouth Africa vaLeon Schreiber vanonzi vawedzera nerimwe gore upenyu hwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit aya anobvumidza zvizvarwa zveZimbabwe kushanda nekugara munyika iyi zviri pamutemo kusvika musi wa28 Mbudzi 2025. Magwaro aya aifanirwa kuguma kushanda zviri pamutemo nhasi, izvo zvaizosiya zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika kuzviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zviri pamagwaro aya zvave kugara zviri kunze kwemutemo munyika iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exemption Permit Coordinating Committee vaEdward Muchatuta.
Mashopiro ndechokwadi, asi mamiri azvaita kwatiri isusu matiti holder hazvisi kukwanisa kugadzirisa dambudziko redu yatanaro. Patsamba yanyorwa iri kutaura kuti JTP permit yedu sezvanga iri kare ichiri kushanda kusvika kupera kwaNovhemba sezvanga iri kare, asi panguva pfupi yapfuura tanga tichinzi tishandise maslip ekuratidza kuti apera waiver kuti tikwanise kupfuura pamabhodha kana kushandisa kumabhengi nekwatinotora zvitupa zvemalicensi kuSouth Africa. Asi minista ataura kuti pemiti yatatira yekudhara yakakwana iri yega. Izvozvi nevanhu vakatora mari yavo vakanaapplya mawaiva iwayo, vakabva izvozvo vakanaapplya magenal work visa, vakarudza mari yavo, vamwe vakatotengesa midziyo kuti vaite application iyoyo. Asi ezi minista ndopaakutaura kuti no, iyo pemiti yedu yekudhara inosenza. Uye iye minista patambo yake ari kutaura kuti achida kuenda kuvanhu kuti anonzwa kuti oita sei. So zvaakureva kuti zvese izvi zvatakaita pasina, uye iye haasi kuziva kuti remangwana riri rakamira sei. Saka izvi zvaakuomera maZTP holders ane vana ari kuenda kuchikoro.
Asika vaShreba vari kutaura kuti uyu mukana wekuti vanenge vachikwanisa kugadzirisa mapepa avo kuti ugaro hwavo hunake muSouth Africa, mukana wawedzerwa kuti munge muchigadzirisa izvo, pane chakasiyana here apa?
Hapana mukana watipa kana iye ari kutaura kuti aroda kuya kuvanhu azochibvu kunze chusu matiti aite ya wari kuti consultation uye ane maadvisors ake aachanzwa nezvavo. Isusu takanyora tsamba kwaari izvozvi minista munyowani timubvunza kuti pamapemisi atiri kuda ejena workvis zvakati mutiudze kuti achange ari validi zvakadii, haana kupindura. Izvozvi tine vanhu vakaapuraya majena workvis havana kupindurwa, tine vanhu vari kuapuraya mawaivers havasati vapindurwa. Nezuro unoyi tine vanhu vakaenda kudurban kubvepese kudurban vakasvikepo kwaenda kuapuraya mawaivers vakasvika vachinzia mawaivers tavhara vanhu havachaapuraya mawaivers muchadiwa kuti muapuraya mawaivers. Saka vanhu havasi kuziva kuti voitei even nevana vari kuzvikoro tikutoshaya kuteitei navo.
Saka imi matanho apa hamaa kutora
nhasi tatitaurei nemalawyers ekuhearing Suitment Foundation, saka ati achatipa mukana wekuti tiite musangano navo kuti vatiudzewo kuti isusu tichienda mberi tichaita sei, nekuti ivo varikutaura kuti vada kuita consultation kuya matiri kuzotibvunza. Sati tinoda kuzoti tikurukurewo nemalawyer kuti kana vauya tichataura navo tichitukudii.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exemption Permits Coordinating Committee vaEdward Muchatuta vari parunhare kuhwange neStudio 7. Masangano evashandi akaita seZimbabwe Congress of Trade Unions neProgressive Teachers Union of Zimbabwe ari kushora zvikuru gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube nekwaanoti kuomesera vashandi nemitero yakawanda uye kupa mapazi akakosha mari shoma pane anga achitarisira. Vachitaura nevatori venhau pavakapedza kutura urongwa hwemari hwegore rinouya kana kuti budget proposal, vaNcube vakatenda kuti hurumende iri kutatarika kuwana mari dzemitero kuti dziiswe mubudget. Vakati semuenzaniso mapazi ehurumende akakumba mari inosvika mabhiriyoni mazana manomwe kana kuti 700 billion zig, asi ivo vakavapa mari inosvika zviuru mazana maviri nemakumi masere nezvitatu kana kuti 283 billion. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri wesangano rePTUZ Dr. Takawafira Joe.
Bhajeti rakapewa navaMutuli Ncube neZuru harigutsi mukombe. Tinoona ari marwadzo kuvarombo nokuti rinoda kuti pave namatex akawanda anoshungurudza varombo, asi risingabati vatingati maelite politicians namakartels avo.
Ko sei muchidaro Dr. Joe?
Tinofanira kuongorora bhajeti tichitarisa zvibvumirano zvomuAfrica kuti tione kuti rakakodzera sei. Chibvumirano cheeducation chemudhaka che2002 chinotaura kuti bhajeti rinopiwa kueducation rinofanira kunge richipfuura 20% of the total budget yenyika.
VaMutuli vakapa baziri mari yakawanda zvakadii Dr. Joe?
VaMutuli Ncube vakapa 14.4%. tinoona kuti vakatadza apa. Chibvumirano cheAbuja declaration chinotaura kuti health inofanira kunge ichipiwa 15% of the total budget, asi VaMutuli Ncube vakapa 8.8%. vakatadza zvekare.
Ko panyaya dzekurima idzi?
Maputo declaration inotaura kuti zvikamu chebudget zvinopiwa kuagriculture zvinofanira kunge zvipfuura 10% of the total budget. VaMutuli vakatadza nokuti ravo rakapa 7%. Tinofanira zvekutarisa kuti mapercentage aya emari inoita 322.6 billion zig, inova mari yakareruka somusha watamwa inorohwa neinflation kana napungwe nokukurumidza. Saka mari iyi hapana zviripo makumbenyo.
Ko tichitarisa panyaya dzemihoro yevarayiridzi pane chinobuda here apa?
Varayiridzi pari zvino mari yavo yakatsvaguni somutakura, masalari avo haagutsi mukombe pari zvino. Vasati vatotambira mari yavo yomuna November because hurumende haina kuisa mari kunana Reserve Bank kuti Reserve Bank inge ichipa mabank kuti varayiridzi vazonge vachitambira mari. Saka hationi pane mari dzinovandudza mari dzinenge dzichizotambirwa navarayiridzi.
Mutungamiri wesangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vari parunhare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC yazivisa kuti zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 dzegore rino zvave kukwanisa kuonekwa nevadzidzi kutanga nhasi. Sachigaro webhodhi reZIMSEC muzvinafundo mapfumo vazivisa kuti vanhu vave kukwanisa kuona zvakabuda padandemutande kana kuti portal yeZIMSEC. Vakuru vezvikoro vanokwanisawo kunotanga kutora zvakabuda musarudzo izvi kutanga nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Vateereri, hechino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchina kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Show na. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Nhengo dzemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzemadzimai munyika dzeWomen's Coalition of Zimbabwe dzafora muHarare nhasi nechinangwa chekukurudzira vanhu kuti vazive nekunzwisisa nezvedambudziko rekushungurudzwa kwemadzimai. Izvi zviri kuuya apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza mazuva 16 ekukurudzira kumiswa kwemhirizhonga yakanangana nemadzimai nevanasikana kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mukuru wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, Amai Muchanyara Mukamuri.
Kufora kwataita nhasi samadzimai ari pasi pesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe kwanga kuri kuratidzira nyaya dzemhirizhonga dzatinoshuvira kuti dzipere munyika yeZimbabwe nepasi rose. Zuva ranhasi Women's Coalition of Zimbabwe nemasangano echidzimai anoshanda ari pasi paro anga akabatana achifora kubva pamaofisisi kuenda kuBelgravia kukwatano adreswa nomukuru weWomen's Coalition of Zimbabwe.
Donzvo renyu ranga riri rei pakufora kwamanga muri kuita uku?
Tanga tiri kumacha tichiimba kuti mhirizhonga kwete, regai dzive shiri, tichishuvirawo zvakare kuti enough is enough, hatidi munyika mune violence, tinoda munyika musina mhirizhonga. Tinoshuvira kuti madzimai apiwe kodzero dzavo uye kuti mudzimai mukati memba aremekedzwe arege kumhirizhongwa. Tanga tachiita izvi tiri pasi peWomen's Coalition of Zimbabwe uyewo tiri masangano angachititsigira atanga tinawo.
Muri kushanda here nehurumende kana kuti muri kuwana rutsigiro rwehurumende rwakakwana here?
Women's Coalition of Zimbabwe sesangano ramadzimai riri muZimbabwe rinotoshanda nehurumende richitsigigwa nehurumende. Tinoshanda nemaministry eWomen Affairs, Community, Small and Medium Enterprises Development uyewo tinoshanda neministry dze Justice dzvanogadzira mitemo. Tinoshandawo nemamwe masangano akaita seZimbabwe Gender Commission. Tinoshandawo kunyange namasangano evanhukadzi pasi rose, AUN Women. Tinoshanda namaministry kunyange neParliamentary Caucus on Women's Affairs tinoshanda zvenayo. Izvi zvose tinoitira kuti titi batane koko kuti mhirizhonga dzigopera, nokuti organization imwe kana kuti hurumende yoga haigoni kupedza dambudziko iri. Asi tikaisa musoro pamwe chete kugadzira zvingaita kurerutsa dambudziko ndo zvinoita kuti basa ripere. Saka Women's Coalition of Zimbabwe inoshanda namasangano ese anoda runyararo. Chikuru tinokurudzira runyararo pazvose.
Avanga vari munyori mukuru musangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, Amai Muchanyara Mukamuri, vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemumusha weMagusu mudunhu reBulambuli muUganda vari kuchema vanhu vakafa mushure mekufushirwa nevhu rakaondomoka kubva mumakomo mushure memafashamo emvura. Vanhu gumi nevashanu vakafa uye vamwe vanoda kusvika zana havasati vawanikwa. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America yagara ichidzokorora kujekesa kwayo kuti haisi kuzofa yakatsigira kumiswa kwekurwisana kuri pakati peIsrael neHamas kusina kuregererwa kwenhapwa dziri mumaoko eHamas. Mumiriri weAmerica munyaya dzezvematongerwo enyika kuUnited Nations kana kuti US Alternative Representative for Special Political Affairs vaRobert Wood vakati zvinhu zviviri izvi hazvigoni kupatsanurwa sezvo zvakapindana. Vaudzi vakati kuchine zvizvarwa zveAmerica zvinomwe zviri mumaoko eHamas vachiti havanga vakanganwe. Vakati bandiko ravo vacharamba vachitevera nyaya dzekutaudzana dzinounza runyararo kugadzikana nerusununguko kuzvizvarwa zvePalestine zviri muGaza. Vaudzi vakati America pamwe chete nevamwe vainodyidzana navo mudunhu iri vashanda zvakasimba kuti izvi zvibudirire. Asi vakati havasati vasvika ikoko vachibvunza kuti nekuda kwei. Vaudzi vakati izvi zviri kutadziswa nekuda kwekuti Hamas iri kuramba zvibvumirano zvakawanda. Ambassador Wood vakatsinhira vachiti haisi Israel iri kutadzisa kubudirira kwechibvumirano chekuunza runyararo asi kuti iHamas. Israel yakagadzirira kuita chibvumirano chekumbomira kurwisana chinochinjanwa nekuregererwa kwevashoma vari muhunapwa. Kubva ipapo panozosimbiswa kuunza kudzimba vose zvavo vari muhunapwa. Chisungo chose cheUnited Nations Security Council chinofanirwa kushoropodza kurwisa kwechitororo kwakaitwa neHamas musi wa7 gumi guru, vakadaro Ambassador Wood. Vakati hazvitsananguriki kuti mwedzi inodarika gumi nemitatu kubva zuva iroro dzimwe nhengo dzeSecurity Council dziri kutadza kuona pane dambudziko zvekuti dzinoramba kutambira kuti Hamas ndo yakakonzera kusawirirana uku. Vakati iHamas yakaisa mamiriyoni evanhuwo zvavo vemuPalestine munjodzi uye kuisa dunhu rose pedyo nehondo huru. America icharamba ichirwisa kuti pawaniswe rubatsiro muGaza yose, izvo zvinoda matanho nekukasika kuitira kuvandudza mamiriro ezvinhu. Ambassador Wood vakatsinhira vachiti America yakatora danho rakajeka kwazvo kubva zvatanga hondo rinovere kuti Israel yaive nekodzero yekuzvidzivirira zvichitevera kupondwa kwakaipisisa kwemajudha kubva zvaitika Holocaust. Panguva imwe cheteyo America yaita zvakawanda kudarika chero zvayo nyika kusimudzira mamiriro eupenyu hwevanhu muGaza. Vaudhu vakati zvakakosha kuti papedzwe hondo iyi nenzira inoendesa mberi kugarisana mushure mehondo zvinozopa utongo hwakanaka kugadzikana nekuvakwa patsva kweGaza nekudzosa chiremera chevanhuwo zvavo vakabatanidzirwa muhondo yavakanga vasingadi iyi. Vakati ngapashandwe kuunza nzira dzinopedza zvachose kushupika neurombo kuvanhu vakawanda vakashungurudzwa neHamas kubva musi wa7 gumi guru. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi upokine.
Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kupisa mazuva ano, ayo akabva kukunda zvakare makwikwi e2024 Dancehall Cup Clash Madzimai Aikendi rekuberekwa vachinzi Tadiwa Hlupo. Ngatinzwei hurukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7.
Vazhinji zvakati vashamisa kutoti ndikangomuka vanhu vakutongonzikana madzimai awima kapclash zvakati shamisa vanhu vazhinji. Varinhu yekuti ndimwari ndimwari madzimai Aikendi kunzi vakabreka rekodi raiti aisinye kunye painhu yekuti vakabreka rekodi nekuti Queen of the Dance for the meantime.
Falling, it's all in a mass, motors a party. Oh, and it's all in my door. Saka zvemango maizvi makatanga rini izvi?
Tanga ndiri mudiki. But kutanga pina mustudio jemu chaimo ndakatanga kupinda 2017. Ichitanga pina mustudio.
Ndoita sendinokudzora ikumashure mbijana. Madzimai, muri mupostori rini?
Zitare kuti madzimai rakabva panhau yekuti inini nditori madzimai. Nditori madzimai ndochenda kumasowe chaizo chaizo ndopinda Johan Masowe ichishanu. Ndina matisha kumbare kusowe rinonzi Bethel. Kumbaro ground number 5 uko.
Saka vekukereke neveukama vakati chiimu chizvitanga izvi?
Ya, veukama pekutanga zvakatombotanga zvifanidza kugamuchira kuti sometimes they tiita zvekutotiza pamba kutotiireke ndiende kunorekodha ichitonotaunwa chona vasoda kana ukugonotovharwa gedhi otondorao next door anongodzoka kumba munongoziva semaartist.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yenyu?
Muchaunga mu mhanzi dzangu dzokutambirwa zvakanyanyisa nevanhu nenekuti maybe vamwe vari kuti ndirambe ndakadaro kwazi handiimbe zvinhu zvisina basa, handiimbe zvinyadzi, handiimbe zvinhu zvemadrugs. Timu yangu yandofamba na ndinoti say no to drugs, pasina abuse, pasina gender based violence. Handiimba zvinhu zvekuti ukateerera zvinovaka, zvinhu zvekuti even Stony Church mukati.
Mune mashoko amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu here?
Ndinongoti chekutanga rambai muchindisimbisawo kuti ndinzi madzimai I can't, ndimi pasina imimi handizi inini. So nhau yandiri kungotaura muvatsigiri vangu nokuti rambai muchindisimbisawo ndigotiwo rambai muchichengetwa naMwari. Iwo Mwari ngakukombere, Mwari ngakutungamirire, aramba achikupaiwo shungu nemwoyo kuti murambe muchinoonekwa muchinocherero mhanzi yamadzimai aiken.
Vanoda kukufolowai nekukutsvagai vanokuwanai kupi?
Vanoda kundibata kana kundifolowa, at first munonifolowa pane peji rakanzi madzimai queen Facebook or madzimai aiken, TikTok madzimai aiken or madzimai queen, YouTube madzimai aiken, Instagram madzimai aiken. Munondowana panhamba dzinoti 0786311019.
Was a Friday chitipai kamwe chete timborova marimba muzuva rechishanu kudai.
Vaine tindirirombe ndichasopuma ndakachema zvakatsana
osana osana lemba
monsana matsmai amiza again deko maleko
mati mati todi
vaine tindirirombe ndichasopuma ndakachema zvakatsana semombe vakungokuma nekuti Mwari ndiro chivakazotuma ndaigara ndichingochema vakawanda vaitondisema ipapo zvaitorema soro wangu waigara uchichema
nekuti Mwari vatoche navatepozi vandiri vatochita malembozi munhu wese atone yake pepozi olikosifaya iko kumatevozi vatoche navatepozi vandiri vatochita malembozi munhu wese posi oligosifaya iko
vanagefu waibaka waibaka uchitima so manje manje nditori chitima Mwari vazokutarima mazango matema azimingori kusuma
osana 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 osana
aleluya
nekuti Mwari vatoche navateposi vandiri vatochita maleposi munhu wese atone yake peposi oligosifaya kumatevozi atoche namatevozi vandiri vatochita malevozi munhu wese atone yake peposi oligosifaya iko kumatevozi
rombe ndichatokuma ndakachema zvakatokuma semombe vakungokuma
nekuti Mwari ngiro chivakazotuma
ndaigara ndichingochema vakawanda vaitondisema ipapo zvaitorema soro wangu waigara uchichema
manzwa kamba kanonzozana kubva kumuimbi madzimai aikendi pamwe chete nehurukuru yaita naibva ndisininga westudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare svondorinouya nechishano, asi kwanhasi musakanganwa chirongwa chelive talk apo tiri kutarisa nezvenyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi munyika uye matano ari kuvimbiswa nehurumende kugadzirisa dambudziko iri. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau dzanhasi. Mumabhizimusi mave nekugedha-gedha kwemeno nenyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Gurukota rinoona nezvemukati menyika yesouth africa rinowedzera nerimwe gore upenyu hwemagwaro ezimbabwe exemption permits. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc.
baba.
Soko isika.